Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinofanira zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 7, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chourayiwa muSouth Africa mumhirizhonga yakaitika manheru yekurwiswa kwevanhu vekunze muJohannesburg. Makanzura emuHarare achangobva mukusarudzwa otoreswa mhiko. Mamwe mapato anopikisawo chema-chema nebasa riri kuitwa neZBC achiti inongopa ZANU-PF mukana wekutsvaga rutsigiro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati vakapondwa kuDeep Sloot muJohannesburg muSouth Africa neZuro nezvizvarwa zvenyika iyi. Vanonzi vakafa vachiita zvekutemwa nematombo vasati vapiswa nemoto neZuro manheru. Zvizvarwa zveSouth Africa zvinonzi zvakatanga kuratidzira neZuro manheru zvichiita hazvisi kufara kuti mapurisa enyika iyi haasi kusunga vekunze vari kutyora mutemo munyika iyi. Izvi zvinotevera kupondwa kwevanhu vasere vakapfurwa nepfuti mazuva adarika nematsotsi. Mumashoko kuvatori venhau, gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, Dr. Naledi Pandor, vashora kurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika uku, asi vakurudzira nyika dzakapoteredza South Africa kuti dzisimbaradze upfumi hwadzo kuti zvizvarwa zvadzo zvisazogume zvotiza munyika idzi zvichinopotera muSouth Africa. Zimbabwe ndiyo inonzi ine zvizvarwa zvakawandisa zviri munyika iyi. Mapurisa emuJohannesburg anoti ari kuferefeta nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira rinokurudzira kutaurirana kupedza hondo reSouthern African Liaison Office kana kuti SELO vamunjodzi mutandire.
Zvirokwazvo madeko kwakaitika chiitiko chisina kumira zvakanaka munzvimbo yaDeep Sloot muSoweto, umo matanga taona mazuva maviri matatu apfuura vanhu vemuDeep Sloot vachiungana vachiti vanoda kuti vanhu vasiri zvizvarwa zvemuno vadzokere kumisha kwavo, nekuti nekutaura kwavo vakanga vachikonzera yavangati yatingati crime nechirungu, unosanganisira zvakaita sekuba nezvimwe zvakawanda.
Sesangano rine chinangwa chekuyananisa vanhu, pane zvamakamboita here kugadzirisa matambudziko aya?
Madambudziko aya ave nenguva endi tambozama kuti titaure nehurumende yemuno kuti tionesane kuti izvi zvava kutendera zvevigilantism kana kutendera kuti vanhu vangomuka vazviorganize vafambe vachibvunza mapepa kuzvizvarwa zvisiri zvemuno. Zvino zvisina kunaka endi magumo azvo ndiwaya ataigara tichitaura kuti zvinopedzisira zvakuita kuti vamwe vanhu vazourawo. Pada hazvisi kunyanya kuchitiko chinotyisa chisingafaniri kuitika.
Kose zviri kuita kunge zvakunyanyonetsa iwo mazuva anaya?
Muitikiro wazvo unotitaridza kuti kubva pangonzi zvizvarwa zvekuZimbabwe zvanga zviine maspecial permits haacharenyuwiwe, takaona magurupu akati siyanei kunyanya Put South Africa First nevamwewo vachibatirira donzvo iroro rekuti vanhu vekuZimbabwe ngavadzokere kumusha kwavo. Chinonyanya kurwadza nekukatyamadza ndechekuti vanhu vakaita saminista weHome Affairs vamotswa ledi vanga vari pa forefront yekupa rhetoric inoita kuti iagitate vanhu ipe hasha kuvanhu kuti vanhu vaite sekuti zvirokwazvo madambudziko avainawo muno South Africa anokonzerwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe. Asi toziva kuti zvazvisupportwi nemastatistics. Tinofungidzira kuti kana vanhu vachiadressa zvinhu zvakaita secrime, vanhu vanofanira kungobatirana pamwe chete, nekuti munhu hapari mhosva nekuti muZimbabwe munhu anongopara mhosva because mupari wemhosva.
Mukuranana nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SELO vamunjodzi mutandiri vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba.
Yatinongoda kungotaura seZimbabwe Exiles Forum ndicho chocho kuti zviri kungoratidza kuti zvirakwa zveZimbabwe zviri kuteregwa kudarika umwe noumwe ari muno munyika. Chimwe chazvinoratidza ndicho chocho kuti uko zvinonyangwe ukawa gurukota reHome Affairs romuSouth Africa richitaura riri kuti zvipatara zvedu kwai 60% yezvipatara zvedu zvakazara namaZimbabwe ari kuhozvarira kuno kungoratidza kuteregwa kwakaitwa maZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro?
Ndofunga chimwe chikonzero ndicho chocho kuti consulate yedu neembassy havanyanyouvikwa pakumira zvakasimba. Ndo chimwe chichemo chiri kutaugwa navanhu kuti havanyanyouvikwa pakumira zvakasimba panyaya dzakadai. MaZimbabwe ari kungonenegwa mhosva dzese nepaunongoona kuti haasiwo maZimbabwe ari kupara mhosva idzedzi. Saka pane chimwe chinhu chinokonzera kudero, ende chimwe chacho ndochokungoti maZimbabwe ari kuyarutora mabasa akawanda nokuti ndo vanhu vakaenda kuzvikoro zvapamusorosoro. Ukaendawo kumafarms uko nokumamine vari kudzingwa vakawanda zvikuru zvikurusa.
Ko pane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa idzi dzimwe nguva vachinzi vachishandisa futi nekuponda vanhu?
Mhosva dzinopagwa navanhu hadzipagwi nokuti uyu muZimbabweni kana kuti uyu muNigerian kana uchi, dzinongopagwa navanhu vagara vachingopara dzimhosva. Ende tinongokurudzirawo maZimbabweni kuti asaita zvinhu zvinokonzera kuti zvitishorese muno kana kuti zvitiite matargets, nokuti tinopedzisira shuwa kugara kwedu muno muSouth Africa kwasvika pakuoma zvisingamboiti. Asi vanopara dzimhosva mhosva kazhinji vanopara mhosva nokuti macriminals. Asi zviri kuitiwavo izvi nevanhu vanenge vachiita zvavari kuita zvokuuraya vanhu, whether munhu wani kana kuti vatatu kana kuti vani, zvinoratidza kuti hazvina hunhu, hazvina ubuntu, hazvina rudo, hazvina kugarisana semaneighbors, hazvina kana chazvinoratidza kunze kwokungoti vanhu vanoita zvinhu vachitora mutemo mumaoko avo. Tinoona matirawo kuti zvinhu izvezvi.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba vari parunare muJohannesburg South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Makanzura akasarudzwa musarudzo dzichangobva kuitwa dzemabielections muHarare atoriswa mhiko nhasi kuti atange basa. Izvi zviri kuuya apo vagari vari kuti havasi kufara nemafambisirwo emari nekanzuru iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wemakanzuro atora mhiko ndivascot Sakupwanya atore ZANPF achitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko vaSakupwanya avo vanozivikanwa munyaya dzezvezvicherwa zvakadai segoridhe vati vanotarisira kupedza uhori mukanzuru vachiti ndeumwe wavakavhoterwa nevanhu vaine upfumi hwavo nekudaro havana zhara ingaita kuti vaite uhori.
Uhori vese vanga vachiita tiriuisycozino tochita zvinonzirisei nekuti hazvitarisire kuti zvona vanhu vachipiwa mari vachienda kunana kadoma kunana kwekwe kunana anichichi sakisi makanzuro enzara nzaraka tauya makanzera anenge ane zvinhu zvavo tauya kunoshandira nyika.
Amai kudzaika dzombe veward 41 kumarlborough vakakundawo musarudzo idzi pasi pebato recitizens coalition for change.
Tikuti tese tichitenderera tiri kuona marara akazara pese ndo chinhu chekutanga chatichatanga nacho. Chechipiri tichatanga kugadzira maroads tichiita maporthole patching uswa iko zvino mukunzwa mbavha dziri kuita zvichitakashira nenyika vanhu vachipondwa nenyaya yekuti uswa huri kutadza kuchekwa so zvinhu izvozvo zvinhu zvidiki zvisingade mari zvatinge takatarisirana nazvo kuti ndo zvatichagadzirisa pamavhiki anotera iwayo
vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba avo vakakundawo musarudzo dzemabielection idzi ndivo vange vasipo pakutora mhiko vachinzi nyaya dzavo dziri kumatare hadzivabvumidzi kusvika pamuzinda wekanzuru vatsigiri vetriplec vanga vakawanda zvakanyanya pamuzinda wekanzuru vachiti vanga vauya senzira yekuratidza kuti bato ravo rakakunda zvine mutsindo kunyange zvazvo riri bato idzva ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
mamwe mapato anopikisa ari kuchema-chema nebasa riri kuitwa nezvbc achiti inongopa zano pf mukana wekutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo izvo zvinotyora bumbiro remutemo asi ZBC inoti mamwe mapato aya anoirambidza kuita basa nekuvapa mukana Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusangano wekuziya kufambiswa kwakaitwa mashoko pamabielection uyo wapindwa nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Media Commission mukuru weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC muzvare Adelaide Chikunguru vanoti kambani yavo yakaedza kupa mukana wakainzana kumapato ese aikwikwidza musarudzo dzemabielections dzichangobva kuitwa asi yakatadza kuita izvi nekuti vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mune mimwe misangano yemapato anopikisa muzvare Chikunguru vabvuma kuti misangano yakawanda yavakaburitsa paterevhizheni yaive yemutungamiri wezanu pf Emerson Munangagwa asi vakati vakaburitsawo misangano yavanelson chamisa vetriplec yavakaita kumbizo masvingo nehighfield muHarare vativo vakaburitsa misangano miviri yavadouglas monzora vemdct yakaitwa muhighfield muHarare vachiti zanu pf triplec nefdct ndiwo mapato ega akaita misangano mihombe kana kuti mastar rally paitaurwa nevatungamiri vavo vasettlement chipinya vaimirira triplec kumbizo avo vapinda musangano wanhasi vabvuma kuti vakaramba kuenda pazvirongwa zvezbc nekuti zbc ine divi rayakarerekera uye inogara kuburitsa bato ravo zvisina kunaka
zbc inoburitsa yatingati isusu framing zvaunenge usina kutaura inonobuditsa ipapo kana kuti paone inobuditsa zviri negative against our party
mutauri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina kumborambidza ZBC kupinda mumisangano yaro uyewo vakati dzimwe nguva nhengo dzebato ravo dzaikokwa kuzvirongwa zveZBC nguva yapera zvekuti dzaizotadza kuenda
vanokuudza time yapera kuitira kuti pamwe usauye pamwe vanenge vaine vamwewo vanenge vaudza paine nguva
asi imwe nhengo yekomiti iyi uye vari nhengo yezanu pf vachimirira rushinga munational assembly vatendai nyabani vati nhengo dzetriplec nemamwe mapato anopikisa vaifanira kupinda muzvirongwa zvezbc voona kuti zvinofamba sei kwete kungochema vasina kupinda muzvirongwa
ngatizokomplaini tichinongedzeya zvezvaitika kwete kukomplaina tisingandokedzei zvaitika ioti dai ndikufunga zvaizodai
nhengo yezek yange iri pamusangano uyu vari sachigaro wekomiti yezek inoona nezvemashandiro anoita vatapi venhau panguva yesarudzo amai leticia kazembe vabvuma kuti zbc yainge isiri pamapato ese mukama vakati vakatoburitsawo gwaro kuvatori venhau vachitaura nezvenyaya iyi asi vatiwo zbc haina zvaikwanisa kuita kana vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mumisangano nemamwe mapato asi vachikwinya vati kunze kwezvataurwa namuzvare Chikunguru nyaya yekuti zbc inoita basa yakarerekera divi rimwe iri pachena uye yakataurwa nezvayo nemasangano ese akaongorora sarudzo dza2018 uye sarudzo dzemabielection dzakaratidza kuti zbc haisati yachinja maitiro ayo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
America inoti yakazvipira kushanda neZimbabwe mukusimudzira tsika nemagariro zvemitambo nembudiriro mukuunza budiriro Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nezuro maneru, mushure mekushanyira muzinda weZimbabwe Music Awards, vakasano bata chigaro chomumiririri weAmerica, vaThomas Hastings, vakati vanofara zvikuru nekushandidzana kweZimbabwe neAmerica.
Really interesting to see these linkages between the US and Zimbabwe. But we have an economic interest as well, which is that President Biden has spelled out a vision for an inclusive economy in the world. And that means that artists should be able to profit from the work that they do. There has to be that benefit of intellectual property so that artists, singers, actors, dancers, whatever, in Zimbabwe and in any country can be compensated fairly for the work that they're doing. And that requires intellectual property.
Zvinofadza kuona kuzvidzana kweZimbabwe neAmerica. Tine chido chekuona budiriro sezvinotaurwa naPresident Biden. Muono wekuti munhu wese asasaririre munyaya dzebudiriro pasi rese. Izvi zvinoreva kuti maartisti anofanirwa kuwana chouviri kubva pamabasa avo. Panofanirwa kuve nemubayiro kana washandisa pfungwa dzako kuumba chimwe chinhu. Nekudaro vaimbi vanoita zvemitambo nevanotamba muZimbabwe nepasi rese vanofanirwa kuwana mubhadharo pamibato yavo.
VaHastings vakatorawo mukana wokupa chipo chemari kune muimbi Carrington Simbarashe Chiwadzwa, anozikanwa nezita rekuti Nati O, uyo ane nziyo yakavhoterwa kuva nziyo yegore ra2021 inonzi Andiperi Power. America yakabatana neZimha ikazvipira kupa chipo kune uyo anenge akunda panziyo yegore iroro. Achitaura mushure mekuwana chipo chake nekusangana navaHastings, Nati O akati ainge aine mufaro mukuru akarumbidza kushandidzana kwevaimbi nemuzinda weAmerica. Natiwo akatiwo ari kutarisira ruzivo kunyanya munyaya yekuchengetedza nziyo dzake kana kuti intellectual property.
Ruzivo rakawanda rinosvikira kumamusicians maartists macreatives vave vainaro rinoenderana neyatinoti intellectual property music business. Ndikuya kwaita embassy pane mukana wekuti tikwanisa kunge tichipiwa ruzivo rwakadaro tizive so that tinokwanisa kunge tichikwanisa kuita zvinhu negwara chero chairo tinobudisa something kana chaiti.
Aka ndekekutanga muzinda weAmerica muZimbabwe uchishanda neZimha iyo yakaumbwa muna 2016 ine chinangwa chekusimudzira vaimbi munyika pamwe nekuumba kudyidzana kwevaimbi vemunyika nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vehurumende yeAmerica nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti vatemera Russia zvirango zvitsva. Zvinosanganisirawo vana vaviri vasikana vemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Makambani anodyidzana nevana vavaPutin aiswa pazvirango kutanga nhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati nyika yavo ichishanda nevainodyidzana navo vacharamba vachisimbaradza kuranga vaPutin nenyika yavo. Muzinda weWhite House muAmerica unoti nyaya yekuponda vanhu nekuvaitazve kafiramberi iri kupomerwa mauto eRussia mumadhorobha akaita se Ucha pedyo neguta guru renyika iyi reKiev ndiyo iri kupa kuti itemerwe zvirango. Asi Russia iri kuramba kuti mauto ayo akaponda vanhuwo zvavo muUkraine. Hondo iri kuenderera mberi munyika iyi uye United Nations inoti vanhu vanodarika mamiriyoni 10 vaenda muupoteri. Vamwe vari kubatsira vapoteri ava chizvarwa cheZimbabwe vaAleki Vumbura vanogara kuMalta vachishanda neRed Cross Culture International vachiti vamboenda pamugano weUkraine neRomania kunobatsira vapoteri. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Isusu takazomuva manje kuenda kuborder rinonzi Siret, which is between Ukraine and Romania. Tine vanhu vari kudoneta mari yatiri kuseenzesa ikoko. Takahaya vani tinoita kurisa marefugee arikukrosa tichivaendesa kumarefugee centers akasetwa around kunonzi Shukeva vachibva kuborder. So tonga tichifambisa mhuri nevana nemota yatinayo tichivaendesa kumarefugee center. And then tiri kuendesawo chikafu kune maareas ane vanhu vasisina chikafu. Saka tukutenga chikafu mRomania tofila mutruck tuende saka tine machannels ari open achiri kufamba mota tichisvika nechikafu kwatiri kuda kuti dziende.
Ndedzipi nzvimbo dzamuri kukwanisa kufamba tichiona kuti kune dzimwe nzvimbo masangano akadai sana Red Cross kana United Nations vari kuti havasi kugona kuenda?
Izvozvi tatumira evhani nemishonga yasvika kuKiev. It depends, but mostly mavans atikuenda ari kuenda ari mukonvoi yemasoja ine masoja mukati. Saka hatina mota isusu yatiri yataendesa nechikafu yati yainterceptwa. But tiri kushanda nemachurches nevamwe vanhu vari on the ground vanoreceiva chikafu, then vozoita further distribute to the areas depending nekuti kuri accessible nekupi. But kune maareas ari very quiet, kusina anything chiri kuitika. So not all areas dzine mhirizhonga. Kune mama areas o asina zviri kuitika but havasina chikafu.
Saka imi remangwana renyu rakamira sei? Muri kuona zvichizofamba sei? Toona kuti pane nhaurira pakati peUkraine neRussia.
In the next 10 days or so, tichapfuura away from the border. Takuita restrategize and putting in zvinhu pasi kuti tipinde muUkraine and tosupport madzimai nevana dealing the issues, the trauma, and also isusu organization yedu inoshanda nenyaya dzehuman traffic. Saka pane zviri kuitika zvitakuona kuti pane vanhu vavakupinda vachitora vanhu unhapwa vachivaprocessa nenyaya dziri linked kuhuman trafficking. Saka isusu takupinda tichiita nyaya yekukurudzira vanhu kuti vave vakachenjera nenyaya yekuita utapwa nekucrosseswa border vozoshandiswa nenzira isina kunaka.
Chizvarwa chezimbabwe vaalec bvumbura vanogara kumalta vachishanda neRed Cross Culture International vari parunhare naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira muSudan nekusafara kwazvo nemauto ari kutonga munyika iyi mushure mekupidigura hurumende nechisimba muna gumi guru gore rapera. Munyika iyi hamuna kugadzikana uye upfumi hwananga kumawere. Kupidigurwa kwehurumende kwakabva kwamisa rwendo rwekuunza utongo hwejekerere munyika iyi. Kwapera makore matatu papidigurwa hurumende yava Omar al-Bashir yainge yakatemerwa zvirango nenyika dzakawanda nekuda kwekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nyanzvi mune zvemitemo dziri kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pedanho rakatorwa neparamende nezuro rekuedza kurambidza nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change kupinda muparamende dzakapfeka nhumbi dzine uruvara rweyelo runove ruvara rwebato radzinomirira. Nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love Mo Maduku vanoti iyi haisi nyaya huru kwete asi bumbiro remitemo haritaure kuti kana uchipinda muparamende unopfeka hembe dzakadii, asi kuti rinozvisiyira vanhu vari muparamende kuti vasarudze kuti pache zvavo vanoda kupinda sei. Muzvinafundo Maduku vapawo muenzaniso wekuti munhukadzi anenge achida kupinda muparamende anokwanisa kurambidzwa kupinda achinzi akapfeka mbatya dzinoburitsa muviri wake panze, asi kana vanhukadzi vakati zvatinofamba takaita kunze ndizvo zvatinoda muparamende zviri kuvanhu. Rimwe gweta vari nhengo yeZANU PF kuBritain vaSimba Mavaza vanotiwo bumbiro remitemo pamwe nemitemo yeparamende hazvibvumiri kuti munhu apinde muparamende akapfeka nhumbi dzine ruvara rwebato raanotsigira. VaMavaza vanoti kunyanga hazvo paramende yakazobvumidza nhengo dzebato reCCC idzi kupinda mudare hazvireve kuti vave kubvumidzwa kuramba vachiita madiro aJorgina, vachiti pakatoumbwa komiti iri kuferefeta nyaya iyi nekutarisisa zvinorehwa nemutemo weparamende weStanding Rules and Orders. Asi rimwe gweta vari nhengo yebato reCCC vaJacob Mafume vanoti zvakaitika muparamende mucherechodzo wekuti paramende pamwe nenhengo dzeZANU PF dziri muparamende vave kutya kudzoka muparamende kwepfungwa dzavanoti dzakapinza, vachiti hapana mutemo unorambidza munhu kupinda akapfeka ruvara rwaanoda chero chete pasina chinoratidza kuti nderwebato ripi. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro navamafume pamwe navamavhaza takatanga nekuti tinzwe maonero ava mafume.
Paramende kwakaitika kugeda geda kwemeno vamudenda vakatya kuuya kwakaita triple C kusvika kubonzo chaiko kwakaita bata murefu bata mupfupi makurukota akaita sana Hwende vana Biti vana Huchi vana Bvondo vakudzokera muparlament vakaita kuvhunduka kukuru vakaita kutya kukuru vakaona kuti pfungwa dzakapinza dzava kupinda muparlament chavakangogona kubata inyaya yekuti aiwa vakapfeka tai dzeyero yakasumudziwa nachinotimba uyu ndiye akati aiwa kune makala asingabvumidzwi kunyika okangama kuti flag ine yellow color zuva rine yellow color sunflower ine yellow color yellow color yakazara pamasimbols enyika even Zimbabwe bet akuti haichabvumidzwi zvokwati takaona kuti varume ava hakuna kwatiri kuenda havana maturo.
Dr. Mavhaza, munoti nezvakaitika kuparamende uye mashoko ava mafume?
Tauchidi kuzoti mashoko ava mafume hapana zviri pamakubhenya ukakungotaurawo netembo dzavakanzwa vachiri kuchikoro. Chokwadi chakaitika ndechekuti vatinotimba vakasimudza nyaya yemusoro kuti bumbiro remutemo nemutemo wemuparamende haubvumire kuti munhu auye akapfeke nguo kana rudzi rwenguo dzebato raanomiririra kusanganisira nemunhu wezanupf. Kuti munyatsoona kuti zvinoreve izvi bato rezanupf havana kala yavanoti izvo kala inonzi pati kala. Bato retbc vakabva vangongotaura kuti kala yavo inonzi yelo havana muka havana mudi havana chii kunze kwekala ruvara rweyero. Saka kana chinotimba akasimudza ruoko akati ruvara rweyero rwakapfekwa nemunhu uyu riri kuratidza bato raanomiririra anenge asina kutyora mutemo kana kutadza ari kungovandudza ari kungotaura mutemo wagara uripo. Isu tagare tichinoziva kuti bato retbc vana vasina kurayiwa zvakanaka vanongoda zvinoka pese pese vakatowana pekutanga zvinoka napo panyaya iyoyi.
Tizwe kuna vamafume. Vamafume, hanzi mutemo weparamende standing rules and orders haibvumidzi kuti vanhu vange vachipfeka nhumbi dzemapato avo zvataurwona Mavhaza, munoti
uyu murume uyu anenge asingazivi mutemo. Kana usingazivi mutemo unobvunza spika veparamende vakazoudzwa nemakurukota emutemo kuti aiwa zvavaita zviro saka vakabva vazoindisa nyaya iyi kukomiti yemagweta yeparamende kuti vaone kuti kala inganzi isimbori yepati here nokuti pane pati dzinopfeka zvegreen uyu murume uyu anenge achadzingwa muzanu kana achifunga kuti zanu haina kala. Zanu ine kala tokuudza kuda kulandana uko munoona iri black and white. Zanu inoita zvinhu zvegreen yaitomboti futi yellow ndeyavo vanotiwo futi zveredhi ndezvavo. Zanu inotori neflag yayo yepati inotori nemakala inotori nesikavhu inopfekwa nemukuru wavo yakarembera pahuro. Saka kana uchida kudzingwa muzanu rasha muromo uchiti haina makala ine makala asi chanetsa ndechekuti vavhunduka kala iri kuuya navachamisa. Chamisa auya sechamupupuri auya semvura iyaiya yecyclone inongoramba ichinaya vachiramba kuivharira panze asi inokonzera flood. Saka paitika kuvhunduka kunotyisa kune varume ava.
Dr. Mavhaza,
mutemo unorambidza vanhu kuti vapinde paramende vakapfeka zvinopfekwa zvipfeko zvebato ravo. Isu tinoziva tose kuti zvipfeko zvebato retriple C chipfeko chine ruvara rweyero. Kana uchinge wapfeka ruvara rweyero uri wetriple C uri kuratidza vanhu kuti uri wetriple C. Bato rezanupf rine makala akasiyana siyana. Makala edu ebato rezanupf ndo makala atinawo futi paflag yedu yezimbabwe asi kana tava kupinda muparlamende hatiende takapfeka flag yezimbabwe. Hazvitobvumirwa kupinda muparamende wakapfeka flag yezimbabwe atlist vakaita flag yatikiteti pakona.
Tinzwe kuna vamafume, pindurai tinzwe.
Uyu murume uyu ndofunga ndosaka ari kugara kure kure vamunangagwa vanofamba vakapfeka skafu inova nemavara vanopinda nayo muparamendi vanopinda nayo kwese kwavanenge vaenda. Chii chakatoipa skafu kana
tava vanga vari gweta uye vari nhengo yezanupf vasimba Mavhaza vari parunare kuBritain nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kugweta vari nhengo yetriple C vaJacob Mafume vari parunare muHarare nestudio 7. Tabba tashuka kumagume chirongwa chedu cha nasi. Iva inesu za kare mangwana. Kana mchida utitumira tamba mboja, zitumire iku studio7@voanews.com. Muno kwanisa kunzwa na odzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine emhlaka 7 Mabasa 2022 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
bathi uyafisa wena indoda kule spa ngoba izidlele zayo ke zithenga ezilana ama microwave wonke lawa la wathenga ngani. Ayi naba nje uthi vele lokhuphiwa abelu ukuthi into ezilapha zonke siziphiwa abelu esibasebenzela. Baqeda lapho baphuma la ephandle bathi sicela 300 rand. Abe mbanikeza leyo 50 rand bayithatha. Ngemva kokuyithatha babengitshela ukuthi hayi sisizabona ukuthi sizamenza njani lo futhi. Kanti ulo le German ngabe ngithi eh uye lo yena. Kwasho kwaba yuhamba wathi vele ngamgcina khona. Uba mncane wami uhambile epolice wamchecka. Amapolisa afika amtshela ukuthi umuntu onjani usendaweni yezibani bamchisa.
Lesi zalane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe emva kwalokho satshiswa. Izizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni.
So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kule njini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi usungule umkhankaso wokukhuthaza abatsha ukuthi babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo abakhulumi ngakho besithi yikuphatheka kwezombusazwe.
Nxa sikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzekeleyo. Ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lo hulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Futhi esekunjalo uhulumende wasethatha elinye inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala kodwa ababalisi bekhonona ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulesi zalane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho satshiswa, izizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni izolo ebusuku elokitshini le-Deep Sloot eJohannesburg kwele South Africa. Uthuso Kumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ungamuye unkosazana Nomsa Chuma uthi eStudio 7 ukuthi yena lomkakhe umnumzana Elvis Nyati bebesigwejisele kumakhelwane bebuka imidlalo yokulingisa kumabona kude. Besahleli baze ixuku lezalwane zakwele South Africa ebeligidimisa abantu bokuza phandle obekuthiwa baselizweni ngokungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi baphume babaleka ngokusweleka kwenhlanhla. Unyathi lomngane wakhe babanjwa batshaywa kwabuhlungu kusetshenziswa izigodo amatshe lensimbi besetheswa umlando ukuthi abanamapasipoti njalo bayizigebenga. Ngemva kwalokho baze laye unyathi endlini bafuza indlu yonke bethi badinga umbhobho wakhe bawuswela ngoba engenawo. Babuza ipasipoti yakhe bayiswela. Qede lapho batshaya unkosikazi wakhe bamthathela imali. Bahamba lo nyathi bafika bamkhanda ngamatshe bamtshisa waze wafa. Unkosazana Chuma uthi bazwa ubuhlungu obukhulu.
Bathi uyafisa wena indoda kule spa ngoba izidlele zayo ke zithenga ezilana ama microwave wonke lawa la wathenga ngani. I'm now a duty video of Pua Belu, Tinitas Lakas on his Pua Belu, his Vassalan Zella. A Catalapova Pumala Pandi, but it's only 300 rand. I'm in Banigas, I know 50 rand by Tat. Never we tat of a venture which I, this is a want, this is a messenger, low put, and you will let your man having it a way low rust. What's over you humble work, even I'm going to have. Ubamncane wamuhambile police wamcheck amapolisa afika amtshela ukuthi umuntu onjani usendayileji bamshisisa
umfowabo kamufi umnumzana kusani ncube uthi okubazwise ubuhlungu ukuthi unyathi ubeyindoda elungileyo engayazi nakancane impilo yokuganga
bona bamtshise bephoyisa bamtshise ngamathaya bamtshise laphana ndini amapolisa athiwa amtheleza aphinda then bamnikela wajhawaza waphela belonke bezama ukususa amathaya lana bengakhuphi amapolisa bamnikela belonke bebuza istatement that umuntu lana ephila bengamthinti
bese kulamalanga amabili izakhamizi ze-Deep Sloot zitshengisela zisithi abokuza ababuyelekibo umphathindaba ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bhekicele laye ofikileyo kuleli lokishi kodwa wangayi ukuyakhulumisa imuli kanyathi usole kakhulu ubugebe ngalobo.
We will not allow communities to take law in their hands. It's the job of the police and nobody else.
Kusenjalo isiphathamandla se-ofisi yommeli weZimbabwe kwele-South Africa u-Consul General Melody Chawurura uthi bethuswe kakhulu ikubulawa kukanyathi.
As I speak, the consulate team is on the ground engaging with the host government authorities with a view to establish facts on the ground and also to find ways in which we can support them.
Imuli kanyathi ithi isilungiselela kuyamncwaba ekhaya kodwa isadinga usizo lwemali ngoba ubesebenza amalanga amalutshwane engelaye umasingcwabisane. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo. Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ususungule umkhankaso wokukhuthaza abasha ukubana babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo bengathandi ukukhuluma ngalolu daba besithi yikuphatheka kwezombusazwe. Umqondiso walomanyano umfundisi uSenzwanda uthi bazasebenza lezinye inhlanganiso ukuqhuba umkhankaso lo ezigabeni zonke zelizwe okugoqela lasezinkundleni zebulenjini. Uthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lazo zizaphatheka kulolu hlelo lona luzasungulwa okusemthethweni kusasa. Umfundisi Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukholo lwesiKristu luyavumela ukuthi abantu bazikhethele inkokheli.
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinazelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp, abasemakhaya sizabadinga ngama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa-ke ebulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma-WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama-numbers amaningi kakhulu, sikhangele i-16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke ejikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrainwe ukuthi bemobilize abanye bazangena futhi njalo ema-church physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo siza mobilize abaningi kulenjini. Thina ngapha esikristwini yikho sometimes abafundisi aba-discourage abantu bethi hayi lokho kokurejista ukuvota ayisikho into esebhayibhelini. Ngakho na siyakhuthaza labafundisi ukuthi bekhuthazeke izimvu zabo ukuthi konke lokho esikwenzayo kuyingxenye yethu. Siyabona ukuthi o-census lababuyayo uJesu yena ngokwakhe waba le-census eyayenziwayo la ekhona njalo ukurejista ukuthi uthole i-ID kungumthetho weZimbabwe. Ikanti khona vele ukuvota siyananzelela ubabazala kaMose uJethro emkhuthaza ukuthi khetha abakhokheli ku-Exodus
siyamnanzelela ikhuthazwa lapha ukuthi khetha abakhokheli abangakhangela abantu ngakho ke ukukhetha umkhokheli kuyingxenye yethu njengamaKristu njalo kuyiresponsibility yethu.
Kahle kahle lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Le youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp. Abasemakhaya sizabadinga ngama SMS. So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke ebulenjini ebhukwini lobuso, laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke jikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha abazabe betrainwe ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo ema church physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo siza mobilize abantu ngebulenjini. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi sisebenza lezi nhlanganiso ezabe sisebenzele ehlangothini lweMashonaland leHarare, lazo zizakhangela 16 districts. So kuzaba le 32 districts esizabe sizikhava ngale mkhankaso physical ukuthi lapho sabe sihamba sibonana nabantu. Kodwa ebulenjini sikhava iZimbabwe yonke, sikhava labanye abaku diaspora, wonke umuntu ongumyouth sabe simfuna ukuthi arejiste njalo ayivota inkalakatha yekampeni esizabalayo kumaKristu.
Lo umfundisi Hussein Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa item yakuqala kodwa ababalisi bekhonona kakubi ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Ngakho izikolo ezimbalwa sezikhulumisane labazali ukuthi abafundi ababhala imihloliso lonyaka baqhubeke befunda ngekhefu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwezikolo kuletha imizwa ehlukeneyo phakathi kwabazali labafundi kubangelwa zindleko zokubhadalela izifundo zekhefu. Umbalisi olilunga le-Amalgamated Royal Teachers Association, uSifiso Hlabangani, uyalandisa. UNkosikazi Methembe Sibindi, umzali olomntwana ofunda ibanga lesine kubanga eliphezulu, uthi ngendlela isimo somnotho esiyiso akubavumeli ukuthi bahambise abantwana esikolo izikolo zivaliwe.
Masikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzekeleyo, ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lohulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Kuthe sekunjalo uhulumende wasethathile inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelise ukuthi besebenze kuhle becabanga ngokwethuselwa lokhu. Abanye benikwa izincwadi ezokubaxotha imisebenzi, incwadi ezinzima ezolokwethuselwa phakathi. Lokhu kuba nzima ukuthi umbalisi asebenze gadalala ekubiseni imfundo yom.
UNkosikazi Maki Maseko, isakhamuzi sakoBulawayo olomntwana ofunda ibanga lesikhombisa, uthi abantwana basalele emuva okungathandabuzwayo balesifiso sokuthi bafunde izikolo zivaliwe kodwa kuningi osokungabavimba.
Ngendlela umkhonomo welizwe ongakhona kunzima ukuthi sithi abantwana bahambe esikolo izikolo zivaliwe. Asisoze senelise ukuthi sibe sibagadisa ngapha ischool fees sifunakala izikolo zingakavulwa. Njalo nxa bengasoze bavale kuyamele kubhadale futhi ndijana ukuthi bahambe kuma-holiday lesson. Kunzima kodwa isifiso sethu sikhona ukuthi abantu bethu bafunde ngoba basemuva kakhulu ezifundweni zabo.
UNkosikazi Sukoluhle Ndlovu olilunga lenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Royal Teachers Association of Zimbabwe, uthi kunzima ukuthi basebenze kuhle besethuselwa.
Abantu bethu basalele emuva okungadingwayo ngoba kulama grade amanye abangawafundanga. Ngakho abantu bethu siyafisa ukuthi kube khona okwenziwayo ukuthi bafunde okuningi abangakufundanga. Okunye okusizisa ubuhlungu yikuthi ababalisi isikhathi sonke nxa izikolo zivulwa kumele kube le strike bedlalisa isikhathi sona sadlaliseka vele.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Kodwa ngenyanga kaNhlolanja lonyaka isikhulumeli sogatsha lwezemfundo sazisa ukuthi ababalisi abavunyelwa ukufundisa ezindlini kanye lokuthi benzise izifundo ngekhefu behlawulisa abafundi ngenxa yokuthi baleholo abaliphiwa nguhulumende. Abazali abaningi baveze imizwa etshiyeneyo ngemfundo yabantwana bethi izinga lemfundo yabantwana bonke elizweni yehlile okutshengisa obala ukuthi kukhona okumele kwenziwe ukuthi kuvuselelwe imfundo yeZimbabwe ezikolo. Zisithi ababhala imihloliso lonyaka kumele bafunde ngekhefu ukuze abantwana bafunde abangakufundanga. Abanye abazali bathi abasoze benelise ngoba belabanye abantwana okumele bebalungiselele ukuthi bayeqala izifundo zika lower 6 ngesikhathi sekhefu imali zizabakhama. Imele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ulive Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana nenhlupho ababhekane lazo empilweni. Umbala olithanga usudale inkulumo edalele eParliamente lapho kungasavunyelwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, ukubana agqoke impahla ezilombalalo. Kube lokuxokozela edaleleli izolo ngesikhathi amalunga e-CCC anqobe kukhetho lwama-by-elections lapho abafike edalele House of Assembly bebophe amathayi alithanga abesifazane belezembatho ezilombala olithanga njalo. Bagcine bengena ngenkani kuleyo ndawo ngemva kokuvinjwa ngabezomvikela edalele ePhalamende. Umlawuli wedalele House of Assembly uMnumzana Jacob Mtenda utshele amalunga we-CCC ukubana engabuyi igqoke izembatho ezilombala webandla leli edalele ePhalamende. Imithetho yedalele ePhalamende ikubeka sobala ukubana amalunga alo awesilisa akhangelele ukuba igqoke amasuti kuthi abesifazane bavunyelwa ukugqoka izembatho eziveza amasiko abo. Imithetho le ayikubeki sobala ngokugqoka amathayi lezembatho ezihambelana lemibala ezisetshenziswa ngamabandla ezombusazwe. Akuvunyelwa ukubana ilunga ledalele ePhalamende ligqoke okulemifanekiso eveza ukubana umuntu uzisekela liphi ibandla. Kambe kutshoni lokhu okwehlele amalunga e-CCC? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa lomnumzana uCaca Phulo omela inkulumane edaleni lePhalamende engowe-CCC kanye lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma ekubandla leZANU-PF.
Ukuthatha ngapho ukuthi abantu babavunyelwa ukugqoka amathayi ayiyelo khona kungekho ebhukwini lemthetho ePhalamende okuthiwa ama-standing rules and orders. Yikho lapho-ke okuthiwe kuzaqala kuyekhangelwa indaba leyo ngemva kokuphikisana ngoba yena ubesithi sasa ngifuna ukubona ugqoka amathayi ayiyelo ekhuluma laba-representatives babantu njengabantwana. Kwase kucubungulwa-ke kwakhangelwa impumela yakhona ngibona ingazani bekuthe izakhulunywa namhlanje. Kwakhethwa abantu abazangena kukomithi leyo eza kutsho ukuthi kuzahamba njani. Kubona ingane ekugcineni kwakhona kuthiwe amathayi yelo akusabelanga agqokwe ePhalamende. Okuyinto emangalisayo Gibbs ngoba phela wena vele kuwardrobe yakho ithayi layo ngiyakwazi ukuthi uletayi ebomvu kumbe i-blue kumbe eyelo kumbe emnyama. There are very few colors for amatayi, wonke ahlanile somewhere kuna lapho. So thina sikuthi ubona kuyinto emangalisayo kakhulu kubana kungaba lelo lingenjalo ngoba ama-rules wona athi akuvunyelwa ukugqoka impahla ezitshengisela ukusupporta iparty ethize ezile insignia lama-slogan ezithengisela ukuba ngezephathi ethize. Ithayi, a plain tie eyellow kayingeni khona lapho kayigoqelwa ngama-rules lawo esikhuluma ngawo.
Ye, sizwe ke golide wakwaba edalela ephalamende, uyakwazi konke lokho ukuthi kumele abantu begqoke njani. Akungene khonapho uyamzile lapho ke uphule khuluma ngalo ludaba.
Kuhle ngoba sikhuluma nomuntu onjengomfowabo uchaza phulu uzele econic njalo eyilo osisa abayiwo abahamba ngezomthetho kumadali lawa abezomthetho njalo aphinde yilawmaker. Ngomunye walabo abalungisa imithetho edalela ephalamende. Siyakwazi soke ukubana i-TPC iqala ihle yarejista ukhala yelo waba yisimbu yabo iphathi so to say bahle bathi kona yelo fever yelo is everything waba yinto okuthiwa isinto efanana lokuthi kona yi-identity yephathi ye-TPC. So ke ukuthi kuba nzima ngabo kona bekucungule kona ukuthi nabeku-analyze bebonta hayi. This is one of our sort of logo now, ngoba we're talking about the ETPC, we're talking about the yellow. No matter what is that, because I'm telling you, I'm a kind of man in red, green, yellow, and I look like I think as a swamp, this one is now I'm a cutting in the old lady. See, I would go and you know what? Bad was saying, can you be maybe red, be green? I wouldn't have a look at what to see. Specifically, who's fucking out with yellow, what Obama with yellow. But yellow everything, only so we had a Kuruma Vivis and that. So poor, Ocast House, yeah. Any show in a Melana Kube, the woman is then I wait and go to a winner party, and the Rokushan would be the show of the men. The parents who were Alan Bezoshan and Bonga, the sins of Sims with each. So poor, a way of Ocean, Ocean.
Pull.
This symbol, the logo is not the yellow. The yellow color is not our logo. Mumbala is loud, a part. Uzathola ukuthi MTC la ile lombala wayo obo. Uthole ukuthi ZANU PF ile red, ile green, ile black, ile white. So when I want to say I'm a member of parliament, yes, I know I'm a tie, I'm a trouble by. Now I'm going to go to the Poga orange. No, I'm saying to morning as any who speak a lie, who says, who's what you wait to see. Yes, got to go for it, or this is the one who I'm a tie yell. What a penny is going, but now who found this a tie a yell or a plane, a little flake, he lets an appearance. Kumbe lama emblem lama logo ngibone ngani akusiyo tekambela naye ithi mina nginje amathayi lawo letha ebomvu letha eyelo mina bemvele ngoku ithayi emnyama ngase parliament the other day ayithayi iorange ube ipink angilayo bani ukuthi nge force wathe ukuthi yebo ithayi ipink ngenxa yokuthi kulo muntu osecabanga ukuthi yelo ngoba akubhalwanga khona lokho kuma standing rules. The Speaker of Parliament ukusebenzisa umbono wakhe ukuthi ay discretion kodwa la discretion leyo akubelanga isetshenziswe ngendlela edlulisileyo nasibone ngani yikho okwenzekeleyo lapho
khonapha ke golide
asihambeni ngezinto ezinotral ezingenamkulu ezingenakudinga ukuthi njengoba ngathile izanupevazange zirejiste any color zawakhala but if itbc have made it very clear
siyakuzwa kakhulu golide kuba khonapho ke ngamafutshane babaphula
ngiyajabula indlela ugolide akhuluma ngayo ngeyelo konke yelo everything bona ngami ngizwisisile ku-TBC.
Umnumzana ucacaphulo ngummeli wenkulumane edalela ephalamende webandla le-CCC elo mnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba mphuphuma ekubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. UZulu wasemaphisa ngezansi emaNdebeleni ukhuthazwa ukubona ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela semaphisa district bencedisana labasebenza kwezempilakahle kungela mpathalo abe-community health volunteers olujongeyo ukuba zonke izakhamizi zihlabele ijekiseni njalo zithole ulwazi ngobhubhane lolo. Kwana Sasiya Ndlovu sethulela lolu daba esemabonyana ekhezi.
Inkuthazo yenziwe unduna ngwenyama Fuyane lapho evula okusemthethweni isakhiwo sedale lenkundla yesigaba sakhe emaphisa emabonyane lapho achaze ukuba yena sewahlaba amajekiseni amabili okuzivikela ku-COVID-19 kunje uthi uselinde ukuhlaba elesithathu. Ufuyane uthi ukhathazekile kakhulu esigabeni sakhe ngalabo abalokhe behlehlela emuva ukuba bahlabe ijekiseni elivikela ulaka lwe-COVID-19. Mathonso esibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njoba silomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe zihlala ziphansi zilindele imkhankaso le micimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababesethule ukuthi bathole inyawo zokufika kalula ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols ezabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo. Siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa nokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba bahlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Siyacela sibili ukuthi besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20 kodwa hhayi abantu babuya sibili abaningi nje basibe batshaywa ikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi isikhathi sonke bambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo lokho sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hayi sizabadola. Besicela nxa kusenza bebelokho bekhunjuzwa besondile.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Kuthi ama-hayi-hayi abogogo siwakhangele. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines anama-shelf life. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcina se-expire. Njalo sikhayelane lo mkhankaso kubekiwe. Siyakhankasa singadlula kikho siyahlanganisa futhi lokunye. Okwanamhla kusenze sabantu asibonana umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu asingene ngomkhankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi lingasondelela esibhedlela kumbe ngesuku ezibuyayo sizakulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethusiwe Ndlovu ongomunye osebenza kungela mbadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Volunteer uthi i-COVID iphambanise kakhulu abantwana besikolo.
Kwenyithi kwamfana singena kwenza i-health and hygiene. Siyancedisa abantu ekwakheni ama-toilet nabozigubhu gear for ukuthi sikhuphelishe i-COVID. I-COVID ingathi iphambanise kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwana bengasayi esikolo kabasahloniphi kabasakuyelanga ngendlela yangikhona esasiphila ngayo kakhulu. Ngathi sebethi abuser lancathini abadala siba abuser but bona sebethi abuse.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-community health worker uchasisa ngomsebenzi wabo.
Mina ngi-community health worker. Kunceda abantu ngokuthi njengakhathi zesikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi bezozigubhugiya, siyaweya ama-under 5, siyahambela lezigulane.
Kusanjalo lisiyatshona ilanga layizolo kubhubhe abantu ababili kuthi abaphose bafike amachumi ayisithupha 59 bahlolwe bafumana belegciwane le-COVID-19. Abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,771 bahlatshiwe okwakuqala ezweni okulethe inani lasebehlabe okwakuqala bedlula izigidi ezinhlanu 5,611,886. Kuthi abahlabe okwesibili labo sebesedlula izigidi ezintathu 3,575,108. Asebehlabe okwesithathu sebephose bafike ingxenye yesigidi 496,960. Imele iStudio 7 isemabonyane eKhezi ngingu Anastasia Ndlovu.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Prophetess Jeremiah. Sidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.